manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera chikunguru 28 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vanoti vachatambira zvichabuda musarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Ukuwo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vaMunangagwa vari kubvuma kutambira zvichabuda musarudzo nekuti vari kuzvidziva nemwoyo wavo vese kuti vachakundwa musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti ivo nebato ravo vachatambira zvichabuda musarudzo. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo vanoda kusvika kuzviuru makumi Atatu munhandare National Sports Stadium Harare nhasi masikati vaMunangagwa vati kunyanga hazvo bato ravo richakunda zvine mutsindo vachatambira zvinenge zvadiwa nevana veZimbabwe. VaMunangagwa vakurudzirawo kuti vana vemuZimbabwe varambe vachikoshesa runyararo vakati vanofadzwa zvikuru nekuti mapato akawanda ari kukwikwidza musarudzo akatevedzera kurudziro yavo yekuti sarudzo dziitwe murunyararo vachiti mapurisa achatora matanho akakodzera kune vose vachada kukanganisa sarudzo. Vadzokororawo mashoko avo ekuti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iboka rakazvimirira rine makomishina akasarudzwa nemapato ose ane nhengo dziri muparamende kusanganisira vari kutungamira mubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMunangagwa vati hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuudza ZEC zvekuita maringe nemashandiro ayo. Vayambirawo vari kuongorora sarudzo vari munyika kuti vasapindira mune zvematongerwo enyika asi kuti vaite basa ravo nemazvo. Vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko ataurwa nemutungamiri wavo zvikuru panyaya yerunyararo.
Nyaya hombe yavataura inhau ye kusimudzirwa kwevechidiki, kusimudzirwa kwemadzimai, kusimudza nyika, nhau yemainvestments ari kuitika uye nhau yekuramba takabatana senyika uye kuita kuti nyika iri kukwanisa kuenda mberi, nhau yerunyararo uye kuti tiri kupinda maelections. Sanana veZimbabwe, there is no need for violence, there is no need to retaliate even kana tikaprovokwa. VaMunangagwa vari kutipa hope as young generation. Hongu zvinhu zvanga zvasvika paseji yazvanga zvashata but munhu auya kunosimudza and we are appreciating his efforts. Chatinonzwira ndechekuti zvinhu hazvigadzirike musi mumwe chete.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revechidiki replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti mashoko avaMunangagwa ekuti vachatambira zvichabuda musarudzo haafanirwe kungotambirwa sezvo vamwe vavo mubato reZANU-PF vachizogona kuzviramba.
Ndozvavanga zvikadazvi zvishuviro asi kazhinji kana sarudzo dzinge dzaitika dzaane mari zvavo vanenge vari vatsigiri nevamwe vavo vanenge vari vakuru kumusangano vanokwanisa kusazviona semaonero ari kuita. Saka ndiri kuti aya mashoko ari kungotarwa kutsinhira zviri kutaurwa mazuva yacho pasarudzo sarudzo rinenge riri free fair and credible asi ruzhinji rweZimbabwe ngarongoziva kuti mari zvacho paanenge abuda situation inokwanisa kunge yasiyana nekuti munokwanisa
Tine urombo mishina yedu irikuita ichidzima dzima asi vana engineer vanenge vari kumbedza kuigadzirisa. Zvisinei tiendera mberi nezviri muchirongwa chedu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Vachamisa avo vaita musangano mukuru muHarare uye vapindwa nezvuru zvevanhu vanoti nemuvhuro izuva richavhura zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvichaita kuti vana veZimbabwe vagare upenyu hwepamutambarakede.
Ziri pachena kuti negungano rataita nhasi tarisa vanoraita navamunangagwa vakokera vanhu kubva kumaruzevha vanga vane kadonho wechevanhu isati negungwa vanga vane kachukerani isati negomo. Saka zvinongorakidza zviri pachena kuti tsigiro rwese rwava kuMDC Alliance. Ndosaka tiri kuti vanhu ngavasaneteka vapinda muballot box, ngavasaneteka neballot paper rakakura kura ne 23 vanhu, ngavangonotarisa panumber 2 kungopinda chete, ngavakaisa maziso kumwe number 2 vovhotera paMDC Alliance papresidential ballot. Kuma MP votarisa paneMDC Alliance, kuna kanzera votarisa paneMDC Alliance. Tapedza basa, tapedzerana nenhamo, tapedzerana nerima, tapedzerana nezuro, tapedzerana nekushupika, tapedzerana nekuoneswa nhamo, tapedzerana nezvinhu zvakaoma. Zvakwana, toenda mberi tovhura dhoo reZimbabwe itsva.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura kwavanga vari vachiti ivo vakagadzirirawo sarudzo sekutaura kwamurikita asi vakakundwa vari kutambira. Ko imi toti makundwa musarudzo iyi muchaita sei?
Isu hatitauri zvokukundwa, vanoziva kuti vanogona kukundwa saka vanogona kutambira izvozvo nokubvuma kuti vanokundwa, nokuti vakatokundwa kare. Kwete kuti vakakundwa ngavangobvuma chimbi chimbi kuti ndakakundwa, ndakanga tauro murini, ini chandava kuda nyika ngaende mberi tigadzirise. Ivo vari kuremerwa varemerwa, ngavachitipawo mukana. Vakaitawo basa ravo vamunangagwa, apa havachagoni kuenda kumberi nokuti hakuna kii inogona kukinura madhoo maviri rimwe chete. Vakakinura dhoo rusununguko munyika, patakuenda pakudare kusunungura nokuendesa mberi upfumi hwenyika, nokuvandudza upfumi, nokuunza mufaro, nokuunza rugare, nokugadzira mabasa, nokuunza mari. Ndo zvatakufanirawo kuita, totorerawo pavakasiyira chitanda. Ndoda kutaura kuti ini handigoni kutaura ndogona kutambira kukundwa nekuti ndee ndichinyeba pamberi pamari nekuvanhu, nokuti hachigone kuitika chinhu ichocho muno muZimbabwe. Tingakundwa nerutsigiro rwuri munyika nezvinoreva vanhu. Takakunda kare zvine mutsindo zveruzhinji, vanhu vakatoza kutaura nyingi kana ndikakundwa ndinogona kutambira. Vanoti ko president wedu zvii zvaakuita, nokuti indongwa musoro wechitima. Matroko echitima akazara kuti mbambamba zvikuenda mberi tahwina, isusi tangomirira chete kutambira masimba anobva kuvanhu. Tenda mberi.
Ndezvipi zvamuri kuda kugadzirisa mukasarudzwa nemusi wemuvhuro semutungamiri wenyika?
Takagukuchira urongwa neudobidobi neukaringi ukaringi utapiro hwetumhiripiri kwakutangopinda tagadzira nyika isine zvipanera. Tiri kuona kuti injini yakaparara inogadzirwa sei, tinoigadzira zvakanaka. Chokutanga tine mapfiwa matatu. Yokutanga shanduko, transformation. Toda kushandura zvinhu munyika, toda kushandura zvinhu muDzimba, munharaunda, toda kushandura zvinhu kumabasa, toda kushandura zvinhu, toda kushandura zvinhu kumatongerwe nematungamirwe enyika. Tobva kuvatongi toenda kuvatungamirwa. Kushandura zvinhu mafambiro anoita nyika, tobva pahurumende inenge ine muromo mukuru inonyanya kuda kudya sere, tenda kuhurumende ine moyo mukuru inenge isingadi kudya zvinhu zvevazhinji, toenda kunogadzira piwa rechipiri rinonzi opportunity kana kuti mukana. Munhu wese ngaave nemukana mumabhizinesi, munhu wese ngaave nemukana kumabasa, munhu wese ngaave nemukana munharaunda, munhu wese ngaave nemukana wokuti aise chiroto chake, atevere chiroto chake kusvika kwachinogumira. Samani yese achidzokera pakusimudzwa tichienda mberi neupfumi, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Tosumudza tourism, tosumudza agriculture, tobvisa komanda agriculture, totoita smart agriculture, totiraiza kumunhu wese, kwete nebato asi nokuda kwokuti unokodzera. Chembere dzedu, harawa dzedu todzipa. Vanokodzera chirikati nenherera tovapa sehurumende, nekuti hurumende chirera nherera, togadzirisa nyika yofamba mberi.
Shoko guru rekupedzisira vachamisa kuvana veZimbabwe.
Shoko guru nderekuti gadzirirai zvitsva, gadzirirai kupemberera, gadzirirai mufaro, shanduko yauya. Isu toda kuti munhu wese ngaachigadzirira kupemberera nemhemberero, asi munhu ngaabude neudzamu tiende kunovhota takawanda, tokurudzirana pahama, tokurudzirana pashamwari, tokurudzirana paukama hwedu. Vari kudhiaspora nyorerai vari kumba tsamba, vari kudhiaspora tumirai tsamba mbozha, vari kudhiaspora WhatsApp tumirai, musati vakangano kumaruzevha tumirai shoko, tumirai shoko rorusununguko, tumirai shoko reshanduko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti riri kutsigira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo dzichaitwa nemuvhuro. Patricia Mdadigwa anotipanya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCTU vaPeter Gift Mtasa vati sarudzo dzegore rino dzakakosha zvikuru sezvo zvichabuda zviri izvo zvichabudisa nyika mumadhaka mairi. Vamutasa vati vanhu vakabatana mukushandurwa kwehurumende iripo zvinogona kubatsira kuti nyika ienderere mberi, vanhu vawane mabasa uye zvido zvevazhinji zviremekedzwe.
Tiri kuti isu sarudzo dzino dzakakoshera vashandi veZimbabwe navagari veZimbabwe zvakanyanyisa. Saka panoda kuti dai tagona tabatana kuita chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika yedu ibve mumandondo. Nyika yedu iri kutambudzika zvakanyanya naupfumi hwaparara, vashandi vari kutambudzika mumabasa, vagari vose vari kuona nhamo. Saka isu taita ongororo mushure nekutenderera nyika yese tichitaura navashandi atinoti maLabour Forum, ndokutarisa kuti chii chingaita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndokuona kuti chinhu chekutanga chiri kudiwa kushandurwa kwehurumende. Paiswe hurumende inoteedzera mitemo, hurumende inoremekedza zvido zvavazhinji, hurumende inoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Vamutasa vati muhurukuro dzavakaita nevashandi, vashandi vakawirirana kuti pavatungamiriri vari kukwikwidza vachamisa ndivo voga vanogona kuunza shanduko iyi.
Saka pamapato mazhinji atatarisa taona kuti hongu mapato rimwe nerimwe rine mamanifesto ayo nezvinangwa zvayo zviri kutema kuti inozoita kana yapinda pachigaro. Asi chinhu chakanyanyokoshesa nguva inoini kuti zvido zvevanhu vemuZimbabwe kushandura upenyu hwavo zviwanikwe, kuti paende chimire nemunhu watinotenda kuti ane vanhu vakawanda zvekuti akamusupportwa iye panouya shandu. Saka takaona mukuongorora nemukutaura nevashandi kuti pari zvino pane vose vari kuda kuita vatungamiri venyika, anogona kuti shanduko iuye ngavaNelson Chamisa veMDC Alliance. Saka ndovati kukurudzira vashandi nevagari vemunyika ino kuti kana zvichibvira ngativasapotei nyika yedu ishanduke iendere mberi.
Vamutasa vati kunyange hazvo urongwa hwevachakukwidza hwakada kufanana, vati vashandi vakafarira zviri kuvimbiswa ne.
Tine urombo vateereri, mishina yedu iri kuramba ichingodzima-dzima, iyo inyaya yanga yatanga
kupiwa.
Yatanga tichipuwa na Patricia Mudadigwa ari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC zvichishuvira sarudzo dzakachena kuti dziitwe nemuvhuro. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya huye ari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC achiona zviri kuitika. Marvelous, ungatiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo zvakasiyana siyana muno muAmerica zvakadai seOhio, Pennsylvania, New York, Maryland, DC nekumwe Florida vari kuti ivo vauya pano kuzobatana kuitira kuti vaite yavanoti iyo solidarity protest, vachitarisa ivo sarudzo dzichange dziriko nemusomuvhuro. Vari kuti ivo pari zvino vachange vari kukurudzira hama dzavo dziri kuZimbabwe dzikube neuwandu dzichienda kunovhota.
Ndingakubati muromo Marvelous, vanhu ava vakamirirwa nani pamusangano iwoyo?
Vanhu ava vakamirirwa nevanhu vakasiyana siyana. Ndito nemumwe weavo vakamirira vatsigiri avo vari pano vaCharles Mutama. Regai mutaure navo munzwewo kuti zviri kufamba sei pari zvino.
Vamutama, tinokuchingamidzai makadii?
Hello?
Vamutama, mungatiudze kuti chirongwa chenyu chakamira sei?
Chirongwa chedu takatarisana nesarudzo iri kuuya muvhuro. Saka taungana senhengo dzeMDC, MDC Nelson Chamisa USA, tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vaende kunovhota musi wemando. Kunyange zvazvo tiri kututsumwa nenzira yakatorwa neZimbabwe Electoral Commission, iyo iri kuratidza kuti iri kushanda nezanupf mumakwikwi atiri kutarisana nawo. Zvisinei, nekuda kwekuti tikuziva kuti vaNelson Chamisa vane uwandu hwevanhu vari kuvakurudzira nekuvasapota, saunga na nevango wedu pana apa wapakune mamaske sakasa na siyana kuti tisindi se wariku musha jikuru RGP Alliance na wanusa pata RGP Alliance wanusa pata wanyo socialista wanusa pata ma nengo ze parliament nengo ze ma council kuti wose wakude na uwandu wawo kuti tuwane kwa tikunda region yanga ichirongwa ne hurumende yavanangagwa iyo yanga singade kuti isande nemamwe mapato anopikisa kuti tigadzirise nyaya dzemaelections vaine maelections ari free fair and credible
vamuchama ndingadewo kuziva kuti izvo zvamakaungana ipapo makwanisawo here kupa zvinyuto zvenyu kana kuridziro kumumiriri weZimbabwe muAmerica
tokumbira kuti mudzokera dzoka
tatizo makwanisa here kupawo zviziviso zvenyu zvingave nyunyuto kana chuviro kumumiriri weZimbabwe ari muAmerica
pane rusha mushana
I think painenge pane noise yakati wande vamutama I think paita noise inenge yakati wande rega tichidimbura hedu avo vanga vari va Charles Mutama murongi wemusangano wezvivazvo zveZimbabwe vazhinji vacho vakamirira MDCT vakaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachishuvira vanhu vari kumusha kuti vaite sarudzo murunyararo uye sarudzo dzakachena pasina mhirizhonga pokutanga manzwa zvakare kubva kumutoro wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye achitaura ari pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC
Yechino ichi ziviso chakakosha kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave 15295 kHz nepa 17820 kHz teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo
tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huyo achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi
tinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yesarudzo uyezve tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziriro yesarudzo dzichange dziriko nemuvhuro regai tiende kune madzimai akasiyana-siyana anobva kumapato akasiyana-siyana tinzwe kuti vari kuti chii nenyaya yesarudzo
inini sango ndinonzi muzvare Winfield Yvonne Msarurwa ndinomiririra musangano MDCT inotungamirirwa namuzvare Dr. Thokozani Kupe
muchange makamirira constituency uyezve zvii zvamuri kuwanikwa imi muchivimbisa vanhu vemuconstituency iyoyi
inini ndichange ndakamira ndiri paproportional representation yeHarare ndinovimbisa vagari vemuHarare nezvizvarwa zvemuHarare nenyika yose kuti kana ndichinge ndakwanisa kupinda mudare reparamende kuti ndinomiririra vanhu ndichatakura zvipo zvevanhu ndigotakura zvichemo zvevanhu ndinokwanisawo kunozvidhibheta ndichinovakumbirirawo mudare guru reparamende
proportional representation inofamba sei
proportional representation inowanika kuburikidzwa nenhamba dzemavhoti anenge awanikwa pana MP maMPs ari muHarare tisine 28 maMPs edu saka kuburikidza nemanhamba avo kusimukira kune kwakaita manhamba avo nekuhina kwa silinga itaita ma MPs edumu Harare. Tinotipa mukana wekuti pa women kote achaka rwira sevanhu kadzi muZimbabwe kuti tinge tine vakadzi 60 parliament ndo mapindiro atinoita acho naiwayo.
Saka imi semaonero enyu munoona zvichizokwanisika here rwendo runo?
Ndinoona zvichikwanisika pamusana pekuti isu semusangano MGCT tine manifesto yedu yatiri kufamba nayo, iyo manifesto iri kugamuchirwa nevanhu, iyo manifesto inotaura kuti isu tinorwira kodzero dzemunhu wose, kuti isu toda kupa mikana yakaenzerana kuzvizvarwa zvose zvemuZimbabwe. Saka kuburikidza neizvozvo zvatinovimbisa vana veZimbabwe kuti toda kuti vange vaine maequal opportunities, vari kuzvitambira uye tiri kutaura zvichibva pasemoyo wedu, nekuti tiri kuraudza zvinhu zvinobatika, zvinhu zvinoitika. Saka inimi ndiri kuzviona musi wa 30 July ndichinge nchiona mukana wekuti ndichinozadzisa zvido zvevanhu vemuZimbabwe nevanhu vemuHarare province.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa, ndini minister of state in charge of Manikgalagi province. Ndiriwo candidate as a senator for Manikgalagi province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu veonaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation nofanirwa kunovhotera president E.D. Mnangagwa tivape mandate yekuenderera mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino, kuona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration vange vachitenderwa nava Mugabe zvigadziriswe, pese pane corruption pakadziriswe. Tiri kukumbira vana mai nemwoyo wekuda kuona runyararo, kukumbira vana vedu mahesi edu kuti toda runyararo, tibatsa maelections edu aitwe murunyararo.
Ndinoitwa Linet Karinyi, ndinokirira MDC Alliance. Ndiri mumiririri wemadzimai Zimbabwe yose. Ndiri kukurudzira madzimai emuZimbabwe kuti ngatibatane tiite chinhu chimwe chete, tiite chiwirangwe. Tazama kwemakore kuti tiende tinovhota, vhoti yedu ichibiridzirwa. Pari zvino izvozvi tine confidence and we have faith.
Ava vanga vari mai Linet Karenye vachitaura naMavelas Muhlanganya uye pamusoro pezvinangwa zvishuviro zvavari kutarisira musarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tine urombo vateereri, mishina yedu haisi kuita zvakanaka. Toenda kunhau iri kuteera. Mutungamiri weRebuild Zimbabwe Party, Reverend Evaristo Washington Chikanga, vanoti bato ravo ndiro chete rine nzira yekugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, Jonga Kandemiri weStudio 7, uyo ari muHarare pari zvino, aita hurukuro naReverend Chikanga, avo vakaberekerwa kuuzumba mudunhu reMashonaland East. Marvelous, wadzoka era?
Ndadzoka. Ndiri kumuzinda weZimbabwe muno muWashington DC. Ndiko zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuratidzira. Vachiti ivo vari kuda kuwanikwa vachikurudzira hama dzavo dziri kumusha nemusi wemuvhuro, vachishandisa dandemutande reintaneti kutekisa, kutumira maWhatsApp, vachiti vanhu vabude neuwandu kuenda kunovhota.
Vanhu ava Marvelasi wati vabva kumatunhu akasiyana-siyana, zviri kureva here kuti izvo matunhu mavari kubva umu vari kumirira mapato chete here ezvematongerwo enyika, kana kuti kune vamwewo zvavo vauyawo kuzobatana navo vachishuvira sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Pane vamwe vandaona vasina kupfeka nhumbi dzeMDC kana tingati MDC Alliance vari panowo vakanzwa nezvechiitiko izvi, asi musangano warongwa neMDC yava Nelson Chamisa iri mumubatanidzwa weMDC Alliance. Uyezve nditori nevamwe vabva kuOhio pari zvino vari kuronga musangano uyu varuzvidzo. Regai mutaure navo mubvunzwo ivo vari kuti chii.
Marvelous, mungatisuduruke here pane vanhu muende panenge pasina ruzha rwakanaka, nditaure navaruzvidzo?
Alo, ndasuduruka hangu pane vanhu.
Makadii varuzvidzo?
Aiwa, tiri kwenyu, makadiwo vakuru.
Mungatiudze chinangwa chakusimudzai kubva kuOhio kondimika sachigaro weMDC USA. Chii chaizvo chaita kuti mimuye kuzoungana? Ko, mangodii kungoita izvozvo muri kuOhio?
Chinangwa chaita kuti tisimuke kuuya kuno kuembasi yeZimbabwe. munozviziva imi kuti paembassy ndo paZimbabwe kana takagara kana takamira kana tichifara kana tine zvatiita tiri paembassy tinenge tichitori muZimbabwe.
Saka makwanisa here kutaura kana kuona mumiriri weZimbabwe muAmerica?
Tanga tisingade kuona mumiriri weZimbabwe because hatisina urongwa hwekuvaona kana anything to do with them. What we wanted was just to use their facility, that place, the embassy of Zimbabwe, is Zimbabwe. But chinangwa chedu chaka chiri chekuti tive tiungane in solidarity with the people of Zimbabwe, tivaratidze kuti zvavari kuita kumusha nesuwo tinoda kuti zviitike, zvekuti vavote in their numbers. Tanga tine maplakards, ingati saka tinenge ndakaya tine maplakards wezve ari kuratidza kusafara kwedu nezviri kuitwa neZEC pavanenge vachinziita zvakati zvekutedza mutemo havasi kuzviita. Saka tanga tine maplakards ataa tichiratidzawo majournalist achitoona vaorori zhinji vachitoona. Izvi taitira kuti vekuZimbabwe vaone kusuwa kwatiri kuitawo tiri kunoku. Taifanira kunge tiri takavhota takanzi hamuvhote. Saka izvozvo ndozve zvimwe zvatachida kuratidzira kunoku, teke tichida kuvhotawo kuti tiratidze kodzero yedu because it's our right to vote.
Varozvidzo makanga muri kumusha imi nguva pfupi yapfuura, mungatiudzawo kuti zvamakaona zvinhu zvakamira sei muchienzanisa nepamakabva muchiuya kuno kuAmerica?
Zimbabwe ndingangoti yaparara pari zvino. Ndakati yaparara ndinge ndatotadza kutaura. Zimbabwe yaparadzwa. Zimbabwe yatanga tari chaisuwa kuti dai yange iri nyika yakasununguka. Yakasununguka hawo zvongoti freedom yekuti vanhu vakasununguka seZimbabwe, asi hakuna mari, hakuna mabasa. Wakapinda muna First Street unonzwa tsitsi kuti ndio First Street iyayaiti vanhu vari kuda kuti va zvisunungure vapindewo muna First Street. Hakuchaita kuZimbabwe pari zvino. Saka tiringoshuwa kuti dai taka takwanisa kusarudza hurumende inoita kuti zvinhu zvichinje for the better.
Ko zvinhu zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichisanduka mushure mesarudzo zvikasaitika muchaita sei?
Maonero andiri kuita gore rino 2018 ndiro gore ratisina any other option yekuti tingatauri kuti hatibudirire. Tinotofanirwa kubudirira chete nekuti tiri kuti ndosaka tichiti vanhu vese ngavabude vaende kunovhota vararidze zvido zvavo. Asi kana takatarisa makampeni akaitwa navachamiza akaratidza kuti Zimbabwe yese from Zambezi to Limpopo, from Plumtree to Mutare vari kuda shanduko, vari kuda kuti dai vachamisa vatongi. Takakuti hatina kana any other option.
Tiri kuona kuti izvo
zvinhu zvatoziva kuti hazvisi zvoitika.
Varuzvidzo ndingakubatiye muromo. Tiri kuona kuti izvo rwendo rwuno kune runyararo rwakanyanyisa chaizvo zvichienzaniswa nezvaiitika munguva yava Mugabe. Mashoko api amungaopiwo kuna vamunangagwa semutungamiriri wenyika uyezve semunhu aona kuti izvo munyika hamufanira kunge muchiita mhirizhongo?
Aiwa, ndinotenda ipapo pakuti runyararo rurimo Zimbabwe pari zvino. Hakuna kurohwa kwevanhu. Saka ndinokoshuwawo kuti dai runyararo rurimo rwaenderera mberi, vanhu vakwanisa kuzovhota, kwete kungoti kwozove nerunyararo asiwo mavhoti acho ozorigwa. Dai vanga vakwanisa kuti voita runyararo kudaro vobva vazoregedza kuriga maelections, marizalts anenge azoanaunzwa ave true reflection of what the people want. Tinenge tatenda chaizvo kuti vamunanga maita basa.
Aiwa, tinotenda varuzvidzo. Varuzvidzo, varuzvidzo ndivo sachigaro weMDC USA vanga vachitaura vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yanhasi. Asi chekutanga, tinoda kukumbira zvakare ruregerero kwamuri vateereri, nekuti mishina yedu yanga isiri kushanda zvakanaka. Tinoimba kuti chirongwa chichatevera chendebele mishina iyi inenge yakushanda zvakanaka. Anokuonekai manherano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ruregerero, mishina yedu haisi kushanda zvakanaka vateereri. Ngatisangane zvakare mangwana apo tinokupai nhau dzezvinhu zviri kuitika muZimbabwe pano pa Studio 7 muchipuwa nhau idzi na Blessing Zulu mangwana. Na Maneru.
So we seek out